A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Studio 7 Live Talk. We are coming to you from the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 31st, 2020. I am Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C., where we're expecting protesters to come in solidarity with the protest that was scheduled to happen at home in Zimbabwe today, signaling there, they say that, you know, their grievances towards the way that things are being run by the government in Tunga.
And in Zimbabwe, while a few people indeed took to the streets, many stayed home as police and soldiers maintained a heavy presence on the roads leading to towns and cities. Some were even arrested. We will be talking to those who participated and representatives of different political parties. That's what we are up to tonight. However, before we dive deeper into that, here is a quick update of the coronavirus situation in Zimbabwe as of last night. 12 people were reported dead by the health ministry yesterday, increasing the death toll to 53. Positive cases also increased by 213 to 3,092. Meanwhile, Zimbabwe National Army spokesperson Colonel Overson Mugwisi died this morning from suspected coronavirus. While the army did not reveal the cause of his death, the website newzimbabwe.com is quoting an anonymous family source as saying the colonel succumbed to the pandemic. And Agriculture Minister Perence Shiri, who also died from coronavirus on Wednesday, was buried at the National Heroes Acre today. Back to you, Marv.
Yes, sir. As you can see in Tunga, I'm dressed to the key here in my mask because I'm covering the protest live at the embassy in Washington, D.C. But here at the embassy as well, the flag is flying at half mast. I guess, you know, in honor of the death, as you said, of Perence Shiri, who was buried, as you said, today in Harare, where the president, in a statement on ZBC, said that he had also succumbed to COVID-19. So COVID-19, people are now, I think, you know, beginning to see that the disease has no boundary as to who you are or where you are. So as we go along, and Tunga, as the people come here to protest, I will be giving you a live report of what's going on here. But they say they'll be coming in the next half an hour. So I'll keep myself occupied talking to you right here. I don't know, what do the figures look like globally in Tunga?
Before we go to the global figures, Marv, let me just welcome our viewers and listeners in our native tongue. Lingaba lichona njani emakhaya zihlobo esithandekayo. Lilalele umsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngokutshengisela obekuqoqwe ngabantu abayinhlanganiso esijiyeneyo lozulu nje jikelele besola abathi imisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende weZANU-PF. Sibone emadolobheni amakhulu lasemadolobheni amancane bekungela bantu emadolobheni. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini zabo. Ikakhulu abaningi bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke emile la kuma roadblocks, kuma checkpoints, emigwaqweni engena emadolobheni ephendukisa abantu ukuthi hambani lehlala ezindlini. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje, siza kuzwa-ke kulabo abaqoqe ukutshengisela lokhu. Lizakhumbula ukuthi the main figure owayekhokhela umkhankaso lo ngumkhokheli we-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngari Vume. kodwa wasuka wabotshwa ndawonye lentatheli zindaba umnumzana Hopewell Chingono. Sikhuluma nje bavalelwe esitokisini. Siza kuzwa ke njengokutsho kwami kwabatshiyeneyo ukuthi babona ngani kungani abantu abaningi bengaphathekanga, kumbe bonabo abathi baphathekile siza kuzwa ke ukuthi kungani besithi kule nkohlakalo kuhulumende. Lamhlanje nxa sesikhangela umkhuhlane we-coronavirus, just ukuthi siliphe a quick update. Sibone izolo ugatsha lwezempila kahle lusithi kulabantu abangu-12 ababulawe yilo mkhuhlane kunsukwana ezedluleyo, okukhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-53. Abatholakale belo mkhuhlane lo izolo bona bangu-213, okukhuphule inani lasebelo mkhuhlane lo kumbe lasebebanjelwe umkhuhlane eZimbabwe laya ku-3092. Kolunye udaba oluphathelane lalo mkhuhlane, lamhlanje kubhubhe isikhulumeli sebutho uColonel Overson Mukwisi. Kunakanelwa ukuthi ubulawe yi-coronavirus. Lanxa nje ibutho lingasatshongi ukuthi udliwe yini kumbiko walo, inkundla yeNewsZimbabwe.com ibika ukuthi ikhulumele sihlobo sikaColonel Mukwisi saveza ukuthi ngempela ubulawe yilo mkhuhlane. Kolunye njalo udaba obe ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Perence Shiri, yena obhubhe ngolwesithathu ebulawa yi-coronavirus, laye ungcwatshiwe lamhlanje e-National Heroes Acre. Mavindinoziwa kuti unoda kupinda mururimi rwamaiti sati tataura maglobal figures.
Sekutaura kwandiri kuita parizvino takamirira kuti pawanikwepo pachitangwa kuratidzira kwezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington dc zvavari kuti ivo vari kuda kuratidzira vakabatana nekuratidzira kwanga kwakarongwa tingati isusu munyika. Umotaona nhasi vazhinji vatadza kubuda mudzimba vachinzi ivo vanga vachirambidzwa nemapurisa nemasoja kuti vapinde maguta akasiyana-siyana. Sekutaura kwatiri kuita, tiri kutarisa zvakare dambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus. Sekuona kwamuri kuita ndakatopfekawo masiki yangu, uyezve ndiri pamuzinda weZimbabwe. Muri kuona kumashure kwangu uko kune flag yeZimbabwe yatiri kutoona pari zvino iri kuwanikwa iyo ichibhururuka kana kuti iri kuflywa pahalf mast. Ndinotarira kuti vari kuremekedza kushayika kwakaita iko vaParence Shiri vataona vachivigwa nhasi. Uyezve tiri kunzwa kuti vakashaya ivo nechirwere checovid-19. Uyezve tichinzwa sekutaura kwaita Ntsunga kuti pane vamwe zvakare vawanikwa vachishaya muzuva ranhasi, mhuri yavo vachitivo vashaya zvakare nechirwere icho checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kupakura ipo pano tichitarisa kuti denda iri recovid-19 rawanikwa richiuraya vanhu munyika vanosvika 53. Uyezve tiri kuenderera mberi tichingokuratidza iwo zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinoona muBritain pazuva ranhasi zvizvarwa zveZimbabwe zvabuda zvichiratidza kusafara kwazvo pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Mutunga.
Ongomave, and now going globally with coronavirus, we have 17.5 million cases and 678,591 deaths. And on the brighter side, we have 11 million people who have since recovered from coronavirus globally. And we have tonight our first guest, and that's Mr. Tawanda Drakora of the MDC Alliance here in North America. Mr. Drakora, good evening and welcome.
Makadi Yakuru, thank you very much for having me here, and thank you for the great work that you are doing as VOA.
Thank you so much. We appreciate. I know your party was not in the organization of these protests, but you were encouraging people to participate. However, we saw many people staying home today in what the government is characterizing as a big flop. What say you?
Of course, let me say I agree with you. Yes, we as MDC, we did not call out for this demonstration. But as President Nelson Chamisa said, we work with progressive forces, all progressive forces in Zimbabwe. And we announced that we were going to be part of this demonstration. And I can tell you that we are still very part of these demonstrations. It's unfortunate that people, the government is saying it's a flop when this protest managed to get the whole country closed or shut down. They are shut down now because of this protest. So in a way, it is a success. But again, I also want to tell them that we never said it was going to be a one-day event. This is a process. And I can tell you there is still a lot more to come than the government expects. And the people on the ground, the comrades that I've been talking to, they are geared up, they are ready, they are fired up, and they are so determined to see this through.
And your party spokesperson, Fazai Maere, the last time we heard she had been arrested together with a few other individuals. Also, we heard that lawyer Obey Shava had been arrested while going to the police station. Achifamba ne maclients ake vana Joanna Mamombe. What's the status of Fazai Maere so far, if you know?
What I know is that she has been arrested, and I also know that the MDC trio were called to come for court, summoned to come for court a day ago without their lawyer and even themselves being given enough time to prepare. But nevertheless, as law-abiding as we are as MDC, these people, the three, went to court. Even though the government had called for a national shutdown, no one was supposed to get into town, but they saw it fit to call for court on that particular day. So on their way from court, our three ladies were summoned or met with their very ruthless and rude soldiers that were demanding that their lawyer Obey come out of the car, and they were even labeling the lawyer's car an MDC car. Yet the lawyer is not even an MDC member. He's not even affiliated with the MDC member. They harassed him, and they ended up harassing our leader, youth vice chairperson, Cecilia Chembiri. They tore apart her blouse. Va barura blouse rake, akasara mazamu yesa ato pachena. Do masoja enyika, anofana wakunge achi dzivirira vanhu. Auya akanetsana na Joanna Mamombe MP, vaka bvunzwa kuti ko, murikuti sungirei, murikuti netserei, imrimi, hurumende iriyo yatiti tiuye, makuti bvunzwa kuti tiri kufambirei nepano, taudzwa kunzi tifambe nepano, tichibuda pano, tichienda kumapurisa, vanga vakuenda kumapurisa kunoripota. Vabva kucourt nokuti mutemo wavo wakapiwa nebail unovata kuti vafanira kuenda kuHarare Central every day vachinoripota ikoko. Saka ndokwavanga vakuenda, vobva vabatswa vachienda ikoko kunoripota kumapurisa. Kana vanhu vakateerera zvinhuwo here izvozvo, hunhuwo here uriwohwo huri kuitwa nemasoja edu? Izvozvi hatisi kuziva kuti status ya Cecilia Chembiri yakamira sei, nokuti vamwe tua vanzi endai, iwewe Cecilia uri kuita nharo. Saka chisara pano, asi kutaura kwandanga ndaita, anga atobvarurwa hembe dzekupfeka dzepamusoro, atosara akashama. Ende zvaitwa pamberi pevanhu, masoja, mapurisa vanga varipo, uye ndovanga vachitoita izvozvo.
We do have an update on Chimbiri and others. Thabani Mpofu wrote here on Advocate Thabani Mpofu wrote on Twitter that, and I quote, "I witnessed the soldier physically assault and molest Cecilia Chimbiri. Justice must take its course. I'm prepared to take the witness stand and recount before a court of law the gory details as I witnessed them. Violence against women has no place in a free society. That's advocate Thabani Mpofu there, vachiita ura kuti vaona Mushwari Cecilia Chimbiri, vachirohwa vachivharurirwa mpatsa. Nemsoja, and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights is also saying here on Twitter, the police have refused to record the complaint of assault that Cecilia Chimbiri suffered at the hands of a soldier. Zimbabwe Lawyers for Human Rights will pursue the case until it's fully investigated. Iyaqhubeka lapha inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights la yafakaza ukuthi uCecilia Chimbiri uchayiwe lisotsha lamdabulela. Then on isikhulumeli sebandla le MDC Alliance advocate Fadzai Mahere labanye abagoqela uSimon Drari, Tinashe Murapatsa, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Duri, and Tinotenda Musuwe, Hansi, they were arrested in Mount Pleasant and are currently detained at Law and Order. They've been charged with participating in a gathering, Section 37 of Criminal Code. That's the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. The Isangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Remagweta Richi Tauraguti Wongo, Mtauriri, MDC Alliance Advocate Fadzai Mahere, Nevamwe Vanosanganisira Nonzi Simon Drari, Tinashe Murapatsa Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Drari, and Tinotenda Moshe Anzi Vasungwa Vesi Vari ku Mount Pleasant Kulo and Order Anzi Va Chikora Mtemo Nekusangana Vasina Kukumbira Mvumo, and they are being represented by lawyer Chris Mike. Before I come to you, Mav, ndimboenda ku Ngirandu ku
ngesiye engila. I can't hear you now. Okay. If you can hear me.
Siyakuzwa.
I was hearing you, but I can't hear you now.
We are having problems with our correspondent Ezra Chisaspanda in England, but we will try and sort out that audio. Kodwa obekhuluma lapho ukuthi kulabantu abedlula ikhulu abatshengiseleyo esigodlweni someli weZimbabwe khona leEngilandi besola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba le corruption enzakalayo. Ake sizwe futhi uEzra mhlawumbe sesizwa. Ususizwa Chisa?
Uyangizwa manje?
Yes, engikuzwa. Khuluma, kwenzakalani?
Uyangizwa Ntunga?
Yeah, we have a problem there. Would like to apologize for that, Zimbabwe. Kahle ngilethe omunye wami. Uma vela simhlanganyawela osesigodlweni seZimbabwe ngapha eMelika. Mav.
Aiwa, enda ndiri kumunzwa zvangu Ezra anga ari kuedza kutaura zvanga zviri kuitika kuBritain. Asi iko kuno kuWashington DC pari zvino tiri takamirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kunge zviri pano pakuratidzira. Vachitaura ivo kuti vari kubatana nevari kuZimbabwe mukuratidzira kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika. Saka pari zvino ndopandiri, uyezve muri kuona paembasi hapana munhu aripo. Ndamboedza kuti ndione kuti ndingawana here watingabvunza kuti zvakamira sei, uyezve kuti vanoona sei mafungiro avo ezviri kuitika munyika pari zvino. Tichibvunza zvakare kuti sei tiri kuona mureza weZimbabwe wakaiswa iwo pahalf mast. Handina kukwanisa kuti ndiwane wekubvunza, asi ndo zviri kuitika iko kuno. Uyezve ndingada kubvunza vatawanda dzokora kuti ndanzwa zvakare vachitaura kuti pane vamwe vatsigiri vavo vekubulawayo vakawanikwa vachipambwa. Zvamira sei pari zvino?
Yes, ndiri kunzwa kurwadziwa kukuru. Tine mukomana anonzi Tawanda Muchehiwa, naye about 23 years of age, angari student of journalism, student of journalism pa Midland State of State University, angari mubruwayo achifamba ne makazi nzake anamtutu anamjudus Matutu. I think he's a journalist, well-known journalist. Akato gara mu motokari. Pangaru motokari imomo, manga mina chair lady, World War MDC Alliance, Amai Tendai Masocha. Pakanga wakamira ipapo, pakabva panguya munhu angaka bata kuti. Akataura kuti ndiwe tawanda. Tobva vatovhura madoo. Pazvanga zvichitaurwa namai masocha, hanzi zvanga zvichitoitika sezviri mumovie. Vakabva vangodhonza tawanda, vamwe vachibva vaunganira motikari yake. Panga paine vanhu vanopfuura more than 10, vese vanga vakabata mapistols, asi vanga vasina kupfeka zvemapurisa kana zvemasoja. Tawanda paakada kunetsana navo, mumwe wacho akapuritsa kadha achitaura kuti tiri vashandi vehurumende, tatokusunga. Ndobva vatora Tawanda ndobva vamukanda mumotikari yeFord Ranger yewhite. Mai masoja chairlead wedu vachibva vakandwa mumotikari imwe nevamwe hama dzekwa Matutu. Ndobva vaiswa mune imwe motikari, bva dzaspida dziri nhatu, imwe chena nekoko, imwe chena nekokoko, movie style. Apo vaida vamunhu vavaitsvaga munin'ina wedu Tawanda Mchehiwa. Anamai masoja vakaendeswa kuBulawayo Central. Uyu Tawanda haana kuenda kuBulawayo Central. Nanhasi hatisi kuziva kuti ari kupi. Mai masoja vakaenda kuBulawayo Central, vakabviswa imomo, vakaburitswa muBulawayo Central vachinzi chienda ikumba. Vachingobuda muBulawayo Central, vachibva vatorwa futi vakamira padhoo remapurisa, vachibva vaiswa mune imwe mota, vakanorohwa, vakanozvindikitwa. Izvozvi ndakachitaura navo vachichema, vachiridza mhere, havasi kugona kana nekudii nekudii. Tatozofonera madoctors ecsu vakutanga kutovabatsira nemalawyers as well. Asi Tawanda Mchehiwa haasi kuzikanwa kunzi ari kupi pari zvino. Akatorwa nezuro kuma8 AM, nanhasi haasati awanikwa. Hapana ari kuziva kuti ari kupi. Malawyers atakakondakta lawyers for human rights atozonyora, atozoita inonzi habeas corpus, yekuti munhu kana asina kunga awanikwa panguva yakatarwa nemutemo wenyika, mapurisa akutarisirwa kuti achitiudza kuti munhu iyeye ari kupi, nekuti akatorwa nemapurisa ehurumende. Saka ndopatave iko zvino. Saka Tawanda Mchehiwa, vanhu ngatirambei tichitaura nezvake. Haasi mwana anozikanwa sekuzikanwa kunoita vamwe vanhu vari mupolitics, mwana mudiki angotorwa, zvekuti izvozvo vanhu havasi kuziva kuti ndiani watiri kutaura nezvaye. Tiri kutyira kuti anogona kutopondwa otongotsakatika kana vanhu veZimbabwe tikaramba takanyarara. Ngatitaurei nyaya yaTawanda Mchehiwa.
Thank you there, Mr. Tawanda Dzokora. Ava sanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ukutshengisela okwenzakale elizweni lamhlanje. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini njalo nxa sikhuluma labo, abanye bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke. Ulimzwile lapha ubaba uTawanda Dzokora, isiphathamandla se-MDC Alliance, ukhuluma ngokunyamalala kumbe ukuthunjwa kwelunga labo uTawanda Mchehiwa. Udaba lukaMchehiwa luqale kanje. Abaningi ngile themba liyamazi uMnumzana Mthuthuzi Matutu, intatheli izindaba elodumo njalo nguye umhleli wenkundla ethula izindaba ebulenjini izimlife.com. Amapolisa agqekeze endlini yakhe koBulawayo izolo esithi ayamdinga ngoba utshotshozela abantu ukuthi batshengisele ngodlakela, kanti njalo bebesithi ugcine ezinye izinto ezingasetshenziswa ukugenqula uhulumende. Ngenhlanhla bathole uMathuthu uMthuthuzi engekho, kodwa basebethatha udadewabo. Bathatha njalo labazukulu bakhe, okazini bakhe ababili, u-Advent Matutu loTawanda Mchehiwa. Utatewabo waphanga wakhululwa, kanti u-Advent Matutu yena umiswe emthethwandaba lamhlanje. representwa ligweta unqobani sithole bamethe seyicala lokutshotshozela udlakela njalo bamkhulula nge-free bail ungangokuthi akula mali ayibhatalileyo e-bail ukuthi ukuze aphume. Kodwa omunye njalo ukhazini kamduduzi uTawanda Motshehiwa okhulunywa ngujogora lapha uthethwe laye izolo kodwa akabonakali lanamhlanje ukuthi ungaphi njalo abantu be-MDC labemuleyakha bakomatutu sebesesaba ukuthi bakhona abantu asebeke bathunjwa banyamalala ngakho kabakwazi ukuthi kwenzakalani kumuJehiwa. Yilo-ke udaba esingalo namhlanje siqhubeka sikhangela obekusenzakala namhlanje. Ngitshilo ngathi ngilomunye wami uMavela Simhlanganya huye okhonapha esigodlweni seZimbabwe khonapha eWashington DC. Sizazama ukuthi sikhulume labezanu-PF owahle wangena isiphathamandla sezanu-PF lapha eNgilandi umnumzana Mavaza Masimba Mavaza, that's Dr. Masimba Mavaza. But before I bring him in, Mav, over to you.
Tinotenda kune avo vari kutiona pari zvino tiri kutefenyura ini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC umo sekutaura kwandaita pari kutarisirwa kunge paine zvizvarwa zveZimbabwe vari kuti ivo vari kubatana nevamwe vatadza kunge kune avo vatadza kubuda kuti vaende kunoratidzira vari kuti ivo vachange vari pano vachitaurawo nyunyuto dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Taona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuEngland sekutaura kwanga kuri kuita Ezra Chisasi Banda uyezve kuSouth Africa kuPretoria nekuCape Town vamwe vawanikwa ivo vachiratidzira kusafara kwavo. Uyezve Ntunga ndawana mukana wokubvunza ivo Dr. Mavaza kuti vanga vari kuona sei kuratidzira kuri kuita vanhu ava pari zvino. Saka ndichange ndiri kuverenga zvavanyora paWhatsapp kuti vati chii kuti tinzwe divi rezano PF
sevanhu vatopinda mavhi vatopinda munanga.
Pakanaka nekuti tiri vanhu vanotema tisina kwatakarerekera saka ndokupa mukana wokuti uende timbonzwawo zviri kubva kune vamwe. Asi pari zvino kuno kuWashington DC sekuona kwamuri kuita kuseri kwangu uko ndopamuzinda weWashington DC tiri kuona flag yeZimbabwe iyo asi hapana varipo vari kushanda pari zvino. Magonhi akakiyiwa, magedhi akakiyiwa saka pari zvino ndo zviri kuitika iko kuno. Takamirira kunzwa kuti vachauya kuzoratidzira vanenge vachitaura kuti nyunyuto dzavo ndedzei.
Saka Frank ndiri kuratidzira kamureza uri kuratidzira vegapa
pari zvino mureza ndo uri kuratidzira pari zvino asi pane vamwe vasvika vamwe sista varipo asi tivati timbomirira vari kuronga musangano uyu wanhasi kuti titaure navo. Over to you.
Okay, thanks Mav. Limzile ke lapho uMavelasi usesikodlweni seZimbabwe khona pa eMelika. Singakakhulumi lo baba uMavaza uDokotela Masimba Mavaza siliphe i-update ngabantu ababotshiweyo lamhlanje. Bagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fazai Mahere. Labanye kulomunye othiwa nguSimon Drari, Inache Murapatsa Nyasha Musendu, Jose Lotsa, Jessica Drari lo Tinotenda Muswe. Ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights babotshelwe eMount Pleasant eHarare. Njalo sikhuluma nje bavalelwe kuLaw and Order section khona le eHarare betheswa icala eloku uhlangana bengelamvumo yamapolisa. Sibone njalo kusiba lesehlakalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights elabe MDC bathi uSisilia Chimbiri olilunga le-MDC Alliance utshayiwe ngelinye isotsha ku-roadblock lamdabulela impahla phezulu wasala engagqokanga. Igqwetha likababa uJamisa uThabani Mpofu layo ukufakazile ukuthi hayi uzimisele ukutestifya ukufakaza enkantolo ngesehlakalo lesi ngoba uzibonele ngawakhe. babotshiwe ke ngesikhathi bezama ukuthi baye emapholiseni abelo Johanna Mamombe ukuthi baye reporter as part of ama reporting conditions abo ngoba liyakwazi ukuthi abaningi liyakwazi ukuthi babotshwa abathathu laba. So babotshiwe ke abathathu laba legqwetha labo u-Obey Shaba kodwa ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights basuke bakhululwa besides yena uChimbiri nguye olokhu evalelwe. Now to Dr. Masimba Mabaza veZANU PF kungirandi. Makadiwa Mabaza.
Ndinova baba makadini.
Aiwa tinofara hedu. Kwazi mauraya nyika ka that's why vanhu vanga vachiratidzira nhasi kunzimbo dzakasiyana siyana.
Chekutanga ndechekuti vanhu muZimbabwe havana kuratidzira kunze kwevairoro kana kuti vatatu. Vanhu vaterera vakagara mudzimba nekuti vaona kuti hazvina musoro zviri kunzi zvizoratidzira zvachona. Asi tiri kuona kuti kune vazhinji vanga vari kuratidzira kunyika dzisiri muZimbabwe vachiratidzira kumaofisi evamiriri veZimbabwe kuno kuEngland nedzimwe nyika dzakati siyanei siyanei. Chekutanga ndechekuti ko kana muchida kuratidzira kuZimbabwe muri vana veZimbabwe endai kuZimbabwe muchiratidzira. Ko kuratidzira munyika yevatorwa ndokuti muchii? Saka zvinotiratidza kuti chinangwa chekuratidzira hachisi chekuti Zimbabwe ibatsirike asi ndechekuti dzimwe nyika dzione kunge Zimbabwe isina kunaka nekuda kwevanhu vakuratidzira vari kuda kungozviitira iye inonzi pachirungu publicity kuda kungoti mai maita musikanzwa pane vaenzi nekuti kana dai panga pane dambudziko rinoda kuti ribatsiri rigadziriswe munyika tainoratidzira kumusha uyezve kumusha kwacho mukada kuti muongorore vanhu vari kukurudzira kuti ngahande tinoratidzira vaikurudzira vakahwanda vari musango ana Job Scala vari musango vasiri pachena asi vari kuudza vanhu kuti endai mugwagwa muratidzirei ndakawanda musango saka uri kusandidzira vamwe ivo hwanda nemhaka yei endaka nevanhu murodhi macho mukuratidzira tagara takataura kare kuti kuratidzira uku dai hakusi kurambidzwa asi tiri kuti tiri munguva yehondo nechirwere chedziwa mupengo chinonzi COVID hatikwanise kuti vanhu vapinde mumugwagwa vasingatedzere iye inonzi social distance nekuti vakabatwa nechirwere ichi zvipatara zvedu hazvikwanise kuvarapa kana kuvachengeta vachipona vega nekuti hakuna nyika yati yawana mushonga wekurapa chirwere ichi saka nekudaro imbonga mupopoto yakonzerwa nevanhu vakangonanga kukonzera nyongano munyika yedu yeZimbabwe saka it's not a good thing zviri kuitwa nevanhu zvokuda kungoti nyika dzese dzifunge kuti Zimbabwe ine zvowezvowe iyo isina kuri kungori kuda kungoti kungoswaradza kwenhunzvatunzva dzakatadza kubudirira pasarudzo. Zimbabwe ine mutemo wayo inonzi constitution. Constitution yeZimbabwe inotaura kuti hurumende inobviswa sei zviri pamutemo. Munoibvisa nekuivhotera kunze zviri pamutemo. Mavhoti kana maelections ariko muna 2023. Matadza nei kumirira nguva yevhoti? Ko mazofunga sei kuda kurwisa nguva yechirwere? Ko madi kumira chirwere chive nani? Kana maybe munana December umu zvinenge zvava nani? Ko nhasi ndeadi ega. But munoona kuti chikonzero chada kuti vanhu vaande kumhanya mugwagwa nhasi haisi nyaya yecorruption inyaya yekuda masimba nekuti vakatanga vachiti corruption asi tagi yavo yanga yakuti ZANU PF must go inoendepi aivafunira kuti ZANU PF must go on until elections vakazongogumira kuti ZANU PF must go kutadza kwatova kutadza tikachasa izvozvi nhasi iko zvinozvi nyika yese yaudzwa kunzi nhengo nhatu dzemdc dzasungwa dzichibva kukoti dzichida kuenda kunomhanyara kumapurisa kuti dzisaine hachisi chokwadi vasvika paroad block vachisimudza mabhareta avo ered vachiita maslogan zuva ranga ranzi vanhugara.
No, let me cut you there, Dr. Mabaza. That is patently false. We have a video, we saw videos, and that's not what happened.
we have another video of eyewitnesses who were there, who claimed what happened. The video you have got it too. The first one is only when the policeman is now talking to them and the soldier talking to them. And if you are going to be honest, you would realize that there was nobody who was stripped naked there. She was screaming and crying, sitting in the car. And when they were asked to come out, she was still dressed. And they were asked to go back in the car again, look at the video. There was no time she was stripped naked.
Advocate Thabani Mpofu says he witnessed the assault and is willing to testify before a court of law.
Yeah, Thabani Mpofu has got a stone to grind, an axe to grind with ZANU-PF. He's got an axe to grind with the government. He can say anything because he is an activist and a lawyer. And a lawyer for MDC, for opposition, he is not an impartial person in this case. So he is not a source. You cannot say Advocate Mpofu said that because he's part of it. If it was somebody else different, Mpofu is part of it, and therefore he is not a credible witness in this case.
Okay, thank you there, Dr. Mavaza. Let me bring in my co-host, Mav, over to you.
Aiwa tsanga tiri kunzwa apo ndandiri kuda kuvunza eva advocate Mavaza kuti asi zviri kuitwa nezanu-PF kana kuti zvataona zvichiitwa nemapurisa nemasoja kurambidza vanhu kuti vapinde mumaguta hakusi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu here uyezve sei ivo vari kuti pane mavhidhiyo avaona tichiona kuti pane mavhidhiyo akasiyana-siyana ari kutaura zvakasiyana-siyana panyaya yemafambisirwo aitwa zvino kumadzimai matatu emdc alliance.
Dr. Mavaza.
Tikapedza ndichakutumirai mavhidhiyo atinawo anoratidza kuti vasvika pane mapurisa vambenge vachisvika vachiridza huta vachiburitsa mascarf avo nekunze. Vasvika mapurisa avabvunza kuti muri kutitukirei, ndopatakabongozozwa kanzi muri kuendepi, tone ID card. Aidikadi karatidzwa musikana anga agara pakada akatanga kupopota zvisina tsika. Apedza kudaro musoja akave akaedza kutaura naye, ndobva atanga kuridza mhere. Hakuna paanoweka achirohwa azongoti ndarohwa. And kana mukanzwa loya ravo richitaura obeshava anga achiti arohwa ruoko, asi iko zvino zvaakunzi arohwa miri wese akabvuzirwa hembe. Hakuna zvakadaro zvaitika. Kunyepa kwakada kwakaipa kunongoitirwa kuti vanhu vaone kunge nyika yakashata zvikuru. Kana pane dambudziko roda kugadzirwa pamusoro penyika, ngarigadzirwe tisinganyembe, ngatingotaurai chokwadi sechokwadi, nyika yedu ifambire mberi. Zviri kuitika zvazvisirizvo. Chepiri, vanhu havana kurambidza kuratidzira. Vanhu vanzi chimbomirai kwete nhasi, asi mumwe musi nekuti tichiri muhondo yechirwere.
Asi makambovabvumira rini ZANU-PF, hurumende ZANU-PF yambobvumira vanhu rini kuti varatidzire chero pasina COVID-19 yacho?
Vanhu vanobvumira kuratidzira nguva dzakawanda. Pane kana vachinge varambidzwa, pane chikonzero chavarambidzirwa. Asi nguva zhinji MDC inoratidzira yomacha. Tsvangirai kana muchiri kutondera, akabvumidzwa akafamba akabatana maoko. Paakafa Chamisa akaratidzira achiita mapress ups ari pamberi peguta, havana kurohwa nekuti vanga vabvumidzwa. Kuratidzira ikodzero yavo, havarambidzwi. Asi kana manzi nemapurisa, hatina mapurisa akawanda anokwanisa kusangana neruzhinji nekuda kwechirwere checovid. Chimbomirai chive nani mozoratidzira henyu, hamuna kurambidzwa. Zvino makada kuita nhubu nharadada kuti isu hatinzwaro, hatirambidzwi. Mubva machema makabata gotsi muchidaidzira kuAmerica kuti tarambidzwa, uyai muzoona. Muri kungofumura nyika yenyu pasina chekufumura.
Thank you there, Babu Mavaza. Qhubekawo pambili ecingweni. That's Dr. Masimba Mavaza ngowezanu-PF. Liyamuzwa lapho uthi yena ingamanga ukuthi oJohana Mamombe, oCecilia Chimbiri, netsayi Marova, lo Obeshaba bahlukuluziwe bake babotshwa bezama ukuyaripota emapholiseni as part of ama-bail conditions abo. Uwobeyshaba oliloya labo laye ubebotshiwe kodwa usuke wakhululwa, kanye lo Joana Mamombe lo Marova uSisile Achimpiri nguye obikwa elokhu evalelwe. Timbo dzokera kuna vatawanda dzokora veMDC Alliance, vadzokora mavanza vamavaza vachitaura
zvavanotaura zvinoshatirisa, zvinoshungurudza. Unotonzwa kuti murume mukuru ari kutaura kwaasina kuswera pavari kutaura nyaya yevasikana apo. Unobva watoona kuti mukuru uyu asvikirwa neshavi rezanu, shavi rekunyepa, shavi rekureva nhema. Vari kutaura kuti avasikana vanga vachisumudza masikavha kumapurisa nemasoja. Atipfeke masikavha isu vamavaza, hatina zvemasikavha. Masikavha anopfekwa naED nemi vanhu vezanu. Hanzi vanga vachiendepi? Ari kutobvunza kuti hanzi vanga vachiendepi. Haasi kuziva kuti vakaudzwa necourt without notice kuti vauye kucourt musi waifanira kunge musina vanhu mutaundi. Taundi yese yakavharwa, hurumende ikavati ngavauye kucourt. Vaakubva kucourt kuRotten Row kuti vaende kunoripota kuHarare Central, ndokwavanga vachienda. Ndokwandakupindura mubvunzo wekuti vanga vachienda kupi. Vanga vakuenda kuHarare Central, zviri pamutemo zvavakaudzwa kunzi vanofanira kuenda vachinoripota, ndokwavanga vachienda. Vaakumiswa kunzi muri kufambirei nepano. Joana Mamombe ari kuonekwa muvhidhiyo achitobvunza kuti ko muri kutinetserei nhai, tatatadza chii? Mupurisa akatonzwika achitaura kuti motikari yavashava imotikari yeMDC. Unogoti mota yegweta yamota yeMDC pakuita sei? Igweta risina warakamiririra, igweta riri kuita basa raro. Maakupindudzira muchiti munhu weMDC, sezvavari kungotaura kuti tavane mupofu ane an axe to grind with ZANU-PF. He is a lawyer, he is a professional, he even represents some people in ZANU-PF as well. Saka vanogoti anoitire zvaari kuita, aona zvaitika. Ende tazvionawo zvichiitika pamavhidhiyo. Vaakuda kuramba evidence yemavhidhiyo. Unobva watoona kuti vanhu vari kutonetseka. Nyaya yavari kutaura ya 17 November, vari kukanganwa zvazuro nehope vamavaza. Vari kutaura kuti hurumende haigone kubviswa nevanhu vachiratidzira. Zviri pamutemo kuti hurumende ibviswe kana vanhu vasiri kufara, sezviri kuita vana veZimbabwe vari kudya tsvosve nemune muromo. Pasi apa nenhamo yavainayo, vanobvumirwa neconstitution yedu kuti vapinde mumugwagwa sekupinda kwavakaita musi wa 17 November nemasoja nemapurisa. Munangagwa akapinda sei? Handiti akapinda nekubvisa vamugabe zvisiri pamutemo. Vapinda murodzi, vanhu vapinda mumugwagwa. Nhasi zvaipa nekuti vanhu veMDC vapinda vari kutaura kuti vamunangagwa vakoniwa. Tatambura sevana veZimbabwe. Tarisai muone kufa kuri kuita vanhu. Vanhu vari kungodonha. Zvavari kunyora zveCovid-19 kuti vanhu havafa, havasiriwo vega. Vakawandisa vanhu vafa vari kufa muZimbabwe vachingodonha. Uku mari iri kungotsengwa semishonga yemusana nevanhu veZANU-PF. Saka vanhu vorega here kutaura kuti toda kupinda mumugwagwa tiratidzire? Hanzi muZimbabwe munobvumirwa vanhu kuti varatidzire. Hanzi chinokanganwa idemo, you know, rakatema. Asi muti haukanganwe. Isu vana veZimbabwe takarambidzwa rusingapere nehurumende yavamunangagwa kuti tiratidzire, tichinyora matsamba asingapere. Vanhu vachitotukirira napurezidendi vedu anachamisa nemusangano wedu kuti onai mari yemayo anoramba achinokumbira kuti aratidzire, vachiramba vachingorambidzwa. Saka nhasi taakutaura isu kuti mutemo wedu chaiwo chaiwo weZimbabwe hautomboda kuti tibvumidzwe kuratidzira. Tinofanira kungovaudza chete kuti musi wakati tiri kuratidzira. Saka ndozvavava kuona zviri kuitika ipo pano. Hazvichaperi, hatichanokumbira mvumo. Tinongopinda mumugwagwa sekutaura kunoita kumbiro remutemo wedu. Kana ivo vari kufunga kuti demonstration yanhasi haina kubudirira, vachaona zviri kuitika mangwana. Zvicharamba zvichingoitika. Vanhu havasi kuzoregera. Nevari kuno kuAmerica, zvamanzwa izvozvi kuti vari kutouya kumuzinda weAmerica weZimbabwe, rumuAmerica, ticharamba tichingodaro. Kubva ipapa apa tisati tasvika nhasi,
tanga tichiita anonzi maedemo tichiudza nyika yese yezviri kuitika muZimbabwe tichivatsanangurira kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe tiri pasocial media nhasi futi vamwe vanenge vari muNew York vamwe vanenge vari kuCanada vamwe vanenge vari kuno kuDakota tenge tichijamuka ndiri kwangu kuno nekuti takataura isu kuti kune
COVID-19
vanoita sei vanodemonstrata variko
Thank you there, Vadzokora Regai. Batai makadaro regai ndimbo trya. Mutori wedu wenhau Ezra Chisa Spanda kungiranduko. Chisa, usungizwa manje.
Nyakuzwa kakatinhlungunjani.
Excellent, siyaphila. Ngiyakubona uphambi kwesigodlo lapho akusitshela ukuthi kwenzakalani.
Phambi kwesigodlo siyameli weZimbabwe lapha eBrithani lapha ke-Strand, se-Strand e-Central London. Njona ke umuzi kaambassador uphezulu lapha ke bekula abantu abadlula ke ikhulu bethe betshengisela ukubona ke umbuso kaMnangagwa usuyehlulekile kakuhambe umbuso kaMnangagwa bathi ngwamasela umbuso kaMnangagwa bathi ngwababulali umbuso kaMnangagwa bathi uyabopha ke abantu abaphikisana laye bathi ukubotha kwamagqwetha ukubotha kwentatha elizindaba ukubotha loba ngubani nje ongafuniyo ongazwani lohulumende wangkhona bathi kuyinto embi kakhulu ngakho bebekhankasa bekhala ngokuthi-ke uhulumende we-England lapha kumele angenele sebethule kakhulu amazwe omhlaba bengatho lutho bezithulele ukanti ade belapha bekungamabandla bekule bandla le-MDC Alliance kule la bantu nje abathiyeneyo ubuqoqwe nguvusa vuka uvusa vuka ngwe-concerned citizen concerned citizens khonapha-ke uthi kanaphatha emeleyo kanalihlanganiso emeleyo umele ukuba ngumuntu waseZimbabwe uthi yena usebenza nge-slogan kaDonald Trump ethi Zimbabwe first yikho eqakathekisa ukuthi into zeZimbabwe zihambe kuhle
ukhona yini khonapho uvusa ukhulumela ngamafitshane kumbe anyone else obetshengisela kumbe sebehambile bonke
uvusa sehambile ngaphandle ngadobha ke laba abantu tshana sebesele laba abanye ade besithi bafuna ukulala khonapha besithi kabasuki ngiyakhala neminiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa demonstration ichimudza vanhu vakatera vangatera
#ZANU-PF must go # tosirai mari yedu # corruption must stop
Maita Yanu, thank you very much. Ikoko zakalayo, ikoko zakalayo, kona njalo kona pezwa libukele kona pezwa pe house.
Le mfuna ukukhuluma iphethi beer, liyavunyela public drinking.
Ah, you go pela abaphambanisela khona abantu abalapha. Yeah, this is Studio 7. We're live.
Yeah.
Ngikho munozvani.
Inenzi scuba.
Yes, scuba. Chi magawo yakuno kumangabawo yakuno kuzoitei.
Chawo yakuno kuzoradiza kurwadziwa kwedu kwatirikuita. Nezvinhu zvirikuitika kumusha kwedu kwatirikuva. Kumusha kwatakazvarirwa. Kumusha kwedu kwatine the hope and the love. It hurts so much to see my people being abused, brutalized. There's a lot of corruption.
Okay, me magapira sangano rip.
And it's not about sangano.
Right.
Today, it's about the people of Zimbabwe. Not sangano, whether I'm ZANU-PF, MDC, Angaru Vume, his party, Kosela Moyo, the party, or this woman called Chokozana Kupe, with her bonzoras and stuff. No, it's not about that. It's about Zimbabwe. Okay? It's about Zimbabwe. It hurts so much. Mnangagwa, if you're listening to this, please, do you have conscience? Do you have hearts? People are dying as we speak. You fired Obadiah Moyo because of corruption. What did you do? Please, I beg you, please, open up your heart. People are suffering. Okay? Thank you.
Thank you so much. As you can hear, Tunga people are very angry. Like they've told you that these are Zimbabweans. They're not here. They're not representing the political parties, but they are concerned Zimbabweans, as it was organized by them, the concerned Zimbabweans.
Under normal circumstances, Chisa, nxa abantu be nxa kulabantu abathengiselayo phambi kwe-embassy phambi kwesigodlo, u-ambasada uvama ukuphuma phandle eba-adrese ikakhulu esikhathini esiningi babe bele-petition. Uphumile yini u-ambasada khona ngapha?
Hayi, kazange aphumile. Ezisebenza zange ziphume, sisamle njenge-Studio 7 ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokho okwenzakalayo. Balile ukukhuluma kwathi hayi kavunyelwe ukukhuluma, kampaleleke eZimbabwe ngizwe umbiko ovela khona khona leZimbabwe. So yikho okwenzakalayo.
Aha, nah, thank you there. Siyabonga kakhulu Chisa, Chisa nge-update. Siyabonga, thank you. U-Ezra Chisa Spanda, intatheli zindaba ye Studio 7, nawe bereporta ke lapho esengilandi lapho bekulo tshengisela. Yebo mafu.
And akukunzwa uyeje the MDC Alliance vaye vashika tafadzwa, please if you can come and just say a few words nekuti takutosvika kumagumo echirongwa chedu uyazva kwapa nenyaya social distancing. I'm going to give you the phone.
Inini ndiri ku Washington DC tizi kuya kuri takausangana takaungana panapa as promised kuti we will be there standing in solidarity nevanhu veZimbabwe. Ndikufara kuti zvoni vanhu they have done what they can. Our message has been consistent. Kuti pauri ipapo, ita pauri ipapo zvaunogona. Saka ini ndiri kuti zvanichi, this fight has not ended. July 31 is just the beginning to a free Zimbabwe. The diaspora person, this is on you. The call for July 31st was the call for you to participate. We all need our, we are all being called. Usamirire kuti munhu akuitire chi kana kuti chii chaitika kuZimbabwe kana kuti ndichamudzwa kuti munhu aite sei. You have an obligation, and the obligation requires you to participate. Empower yourself with your knowledge. Know kuti which party stands for your values. Which party stands for healthcare? Ndekupi, which party stands for equality? Which party stands for freedom? Right now, upon whenever they reach Zimbabwe, they have no future. Their future is bleak. Kana uri kutorera mwana, utori nechishuwo kuti dai aendo outside the country. But chishuwo ndechofana chinofanirwa chekuti chichitizo nechi mwana ngaende kuchikoro aone basa muZimbabwe. But unfortunately, that is not the case.
Ita fadzwa muri kuti mimi Zanu PF masiko asi mademo apfuura, vamwe vari kuti abudirira, vamwe vari kuti haana. What's next, seeing that Zanu PF yacho is still in charge?
Regime change is a process. It's not something that happens over a day. We all knew that kutizonichi, this is going to be an action that was going to take several course. But that was going to last several days or several times. That was going to be lengthy. So we are aware of that, and we are fine. But what we want to encourage is us, what unites us, because a free Zimbabwe is coming. And when it does come, we need to be ready. We need to be empowered so that we still continue holding our leaders accountable for what they are supposed to be providing to us.
Thank you there, Tafadzwa. It's Tafadzwa Matine Ngandidi. Thank you so much. You appreciate.
Thank you, Maitabas.
Lobe kungutafadzwa Matinenga owe MDC Alliance ke ube khuluma lapho ese embassy ye Zimbabwe khona pa Washington DC loma Velasa Mhlanganya huye that's my co-host and Mava, let's wrap things up. Namelo nemvunzo ku either of our guests Dr. Mavaza Nava Dzokora.
Ndongoti kuna Dr. Mavaza uyezve kuna vadzokora, saka remangwana reZimbabwe toti rakamira sei? Muchitaura makamirira mapato enyu?
Tichatangana va Mabaza azina mavelas Dr. Mabaza remangwana reZimbabwe rakamira sei semaonero enyu. You have 2 minutes.
Musanda pindura mavhi ndakuti dzokora anorwara uyu haasi kunzwisisa chinangwa chekurambidzwa kuratidzira kuZimbabwe. And 2017 vanhu vakanga vari muHarare vakaungana vakanga vasiri vanhu veZanu vanhu vemudc hatina kana siti vane muHarare isu mune masiti emudc. Saka ngaziye kuti nyaya yekuratidzira neemudc but haina kwainotisvitsa hurumende haina kubviswa nekuratidzira yakabviswa nemasoja nekuti vamugabe vakaresaina.
Dr. Mabaza, kurwara might be too harsh though. Tisa nyombana. Let's keep it civil.
Awa jokora ndeyatanga kundita handinyare murume mukuru kutonyomba kukuru kwaita apa ndatongoita rokuyerura nekuti ndamutya kuti mwana mudiki asi anda kugadziriswa pfungwa dzeMDC anditi ndine ngozi yezano pfungwa dzeMDC dzekungopopota nekungotuka vanhu ndosaka vachiudza maelection ngavagare pasi vafunge kwete kutuka vanhu asi fungai remangwana renyika. Asi ndakupinda mumhinduro yekuti remangwana yeZimbabwe rakamira sei. Remangwana yeZimbabwe it's bright rakajeka navamunangagwa pachigaro. Vamunangagwa pane mamistakes ari kuitika tiri kuaona achigadziriswa kana pakatika corruption. As you can see vamunangagwa vari kusunga vanhu vanenge vari corrupt asi vamunangagwa havasi judge saka vakwanise kuvaconvicta mukoti vanongovasunga vomirira kuti dare riite basa raro. Hakuna I think we should applaud the government kuti kana vanhu vakasimuka hope yechimwana akataura kuti paita corruption they followed up and they arrested the minister, they arrested every director ku ministry vakasunga vakadzinga mabasa ma CEO ese ekuma hospitals following whistleblowing. Yeah, hope yechimwana, it means we follow my instructions. We tinonzwa kuchema kwevanhu. Vanhu vakachema zvine mwero hurumende inotedzera asi vakachema zvisina mwero zvekungopopota nekunyombana kunyika dzevatorwa hakuna zvazvinobatsira. Munongoimba muri paembasi modzokera kumba hapana zvazvashanda. Hurumende charamba ichingotonga asi tiri kuti sehurumende yeZimbabwe sebato riri kutonga tinofanira kunzwa zviri kuchema nevanhu nekupagadzirisa panenge pane problem. Asi ngatipagadzirise tese tisingatukani tisingarwe nekuti chinangwa chenyika ndechemunhu wese. Even if ZANU PF yakahwina but now haitonge ZANU PF inotonga Zimbabwe yese. Saka everybody ari muZimbabwe kana une chichemo ngati follow the procedures toenda nacho toenderera mberi nacho.
Thank you there, Dr. Masimba Mabaza. Limzwile lapho ubaba uMasimba Mabaza. Isiphatha amandla seZANU PF uthi elakusasa leZimbabwe liyakhazimula lanxa nje i-inflation iphezu kwe-700%. Izinto zidula ezitolo kanti ezinye zingatholakali njalo abantu abaningi bedubeka. Ndiuye kwamuri abadzokora tipeyo last word mashoko enyu ekupedzisira azina mavelasi what next?
Yes, ina hangu ya ndototsanangura what next andina nguva yekuskoro chinjana mashoko nemunhu arikuita matama nekudya mari yeropa andina nguva iyoyo. Isu sevana veMDC sevanhu veMDC tinogara muvanhu tiri musangano wevanhu hatitomiriri kuudzwa nevanhu kuti zvinhu zvakamira sei. Tiri kuzviona kuti vanhu havana mabasa zvipatara hazviko zvipatara hazvina mishonga izvozvi timakaona vana vachifa muzvipatara kwakapona 1 pavana 9 vamwe vese ava vakafa vamavaza havazvione zvese izvozvo vari kuti zvinhu zvakanaka. Migwagwa yedu makomba ega ega iwo vanenge vachitenga malambogini vachifamba mumigwagwa iyoyo kusanyara. Saka isu sevana veMDC sevanhu veMDC tinorwira zvido zvevanhu zviri kunetsa vanhu ndozvatiri kurwira. Asi tiri kusangana mukurwira imomo tosangana nehurumende iri kutya iri kubvunda iri kuvhunduka masimba evanhu. Izvozvi tiri kutoona hurumende achiri kutogadzirira hondo nevanhu. They are preparing for war against defenseless and unarmed citizens. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kutaura kuti tazvimisira tazvimirira izvozvi kuti tidzore masimba edu auye kuvanhu Amanda. Awe. Amanda.
Liyamuzwa ke lapho ubaba uDzokora ugqiba ke ngokuthaya islogan uthi amandla ngawethu. Mava, and this brings us to the end of our show.
Yes, unfortunately, there is no extra timer, but thank you so much, Ntunga, for this show, you know, having to live stream with those in the UK to see what's going on in Zimbabwe. And here in Washington, D.C., tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu, uye zvetofangana zvakare zvondonouya mune zvimwe zvirongwa. Ine ndini Marvelous Mhlanganya, uye ndiri kumuzinda weZimbabwe muWashington, D.C.
Olivalelisayo, Ntunga Milinkomo.